Kembare yaunganidzava tambi vakawanda vechidiki vasina mukurumbira avo murairidzi wavo Lloyd Chugove ane chivimbo chakasimba kuti vachamubatsira mwaka uno wenhabvu. Chugove anoti ari kuda kurasa tsika yekuti vatambi vamwe chetevo ndivo vanenge vachingofamba kubva kune chimwe chikwata vachienda kune chimwe panguva yezororo remutambo, achiti iye ari kuda kuunza vatambi vatsva mudariro. Dimbare ichange zvekare ichiratidza vatambi vaviri vakabva kunze kwenyika, Ngandu Mankala naDiamond Odenike Katato, avo vakabva kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC. Asi Chugove atsvagawo vamwe vatambi vane mazita munhabvu yemuZimbabwe, kusanganisira Edward Sadomba uyo achamba kuSudan, Ashford Gutu aive kuSweden, kudzanai Demere uyo Dibare yakatenga kuHarare City, Edward Mungu kubva kuHerentals, nakudzanai Chideu uyo aitambira Chicken Inn mwaka wapera. Mumwe muteveri wechikwata ichi vabatai kwaedza vanoti pavakapedzisira kuona chikwata chavo chaitonyadzisa zvekuti vari kuda kuti Chugove agadzirise zvavakaona mwaka wapera.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks against the team. Team haina kumira mushe. Haina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Asi, vakwaedza, vachaona chikwata cheDimbare chakasiyana zvikuru nechemwaka wapera, sezvo Chugove atsiva vatambi vakaenda kune zvimwe zvikwata nevechidiki vakaita Samunya Kawadza, Emmanuel Jalai, Rodwo Mhlanga, Jerome Nyatenge, Joseph Mtebedza, Tanaka Chengeta, Munyaradzi Chipo, Tatenda Hapazari, Tafadzwa Ngwena nevamwe vakadaro. Mwaka wapera Dynamos yakatatarika zvikuru ndokupedza iri pachinhano chegumi, asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaMoses Mukanda vanoti mukombe ndewavo gore rino.
Dimbare dzidzita rinogona kuhwina kuzine vanofanira vechidiki plus mazuva anobhura vechidiki ndiri kuti asi ndokurudzirwa kuti asi kurinakidza tikuona tichihwina ichitora trofi.
Chugove pachake ari kutarisira kufadza chaunga chinotevera chikwata ichi, icho anoti chave kudarika mamiriyoni manomwe.
7 dzaitaurwa tichiri 10 million izvo zvi taa 14 million saka Dynamos ine 10 million supporters nevasati vamboiona ichitamba. Saka kweze kumareserva kwaGutu kuguruve kwaRusape ndinoti ngavarambe vanesu vavimbe nesu nekuti ivo ndivo mudzimo weDynamos.
Si Chugove anofanira kuyambirwa kuti pasina zvibodzwa nemikombe kuDynamos hakugarike. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.